Zanzuru yarare inoti yakatarisa nematambudziko akawanda mudhamu iri zvekuti ichatanga kugwera vanhu mvura mwedzi uno sezvo isakwanise kuti mugari wese muguta awane mvura. Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa pachigaro chemvura cheMorton Jeffrey Waterworks vapo uchabata vati mvura iri mudhamu yasviba zvakaitisisa nekuda kwetsvina inobva kuHarare nenzvimbo dzakatenderedza guta iri. Izvo zvave kuita kuti kanzuru ishandise mari yakawanda pakuchenesa mvura iyi.
Pollution yetu iri kubva kuistu kunova ndo kune masorage works neother maindustries ari kudira into the streams zinolida into lecture nechitumiza futi inoyeko neruwa dzese dzinodiramo. Saka nekunonoka kwaita mvura mukatirasapo its about 3 meters, 3.7 meters from the spill drop yemvura yaitika. Saka munotoona kuti mulake muno mvura ikarega kunaya nokasika we are going to face some challenges zvitosiya.
Vatiwo tsvina iyi inokonzerwa nevanhu vanoredza hove zvisina mvumo mudhamu yave kukanganisa kanzuru pakupomba mvura. Mabharani mukuru wekanzuru injiniya Hosaya Chisango vati vari kukurudzira vagari kuchengetedza mvura uye kanzuru yavo ichatanga kugwera vanhu mvura kutanga mwedzi uno.
Kugova mvura kwatiuta sezvokuti patuts dziri kutera makanzura dziri paanenge vadzokatendeka nemachejes edu atinozobvumiranana navo kuti tochipublisha vanhu votarisira kuti ndomapiro atinenge tichiita vanhu vamvura. Asi saka tinotarisira wewo mwedzi uno waJanuary kuti pamasvondo maviri tinenge tatanga structured water ration. Saka kuti kugova mvura zvakarongeka zvekuti zvinenge zvine timetable inooneka.
Vatiwo kanzuru ichavhara chigaro cheMorton Jeffrey mukupera kwesvondo kuitira kuti vabvise tsvina irimo uye izvi zvichawedzera uwandu hwemvura kubva pa360 megaliters kusvika pa450 megaliters pazuva.
Pane basa zvete tinoda kuti riito muleki imomo paintake paweekend ine iri kuuya. Saka ichatoda kuti timbovhara plant paweekend ipapa kuti tigadzise. Tine tariro yekuti musemanje musesvondo manheru topedza todzosera mvura satinenge tashanga svondo rinoya mvura yedu inenge yati wedzerei.
Vagari vemuHarare vanoshandisa 800 megaliters muchando ne 1200 megaliters panguva yezhizha pazuva rega rega. Vanoona nezvekufambiswa kwebasa musangano wecommunity water alliance vahadlike Mudzingwa vaudza Studio 7 kuti havabvumirani nematanho ari kuda kutorwa nekanzuru ekugovera mvura vachiti zvichaita kuti vagari vabatwe nezvirwere.
Zvikonzero zviri zvatisatenderana nawo chekutanga chandataura kuti mvura haina substitute kuvagari. Chechipiri, kanzuru kubva kumashure kuti akagadzira kare tichivakurudzira kuti batai mudzi wenyaya musabate mashizha idambudziko riri kusangana nevagari panyaya dzemvura. Tikavadzivisa sekutaura kwamaita kuti gadzirisai nyaya yekumanejwa kunoitwa makitchens mawetlands matoro ari kumusoro anofidha muleki. Chechipiri tikati ngavagadzirise masuwa treatment plants nemaindustry ari kudira tsvina munzizi dziri kufidha kulekichero. Zvese izvozvo havana kuzviita.
Vamudzingwa vati kanzuru inofanira kutora mvura kubva kune mamwe madhamu akaita seDawendale kuitira kuti pasave newater rationing.
Ende kanzuru ngaigare yakaita maplans in the future ekuti kana zvinhu zvakadai anonzi mascenario mapping kuti zvinhu zvifambe zvakanaka. Uye tinoda kuonawo ruoko rwezino. Tinoziva hedu kuti lecture inoonwa nekanzuru. Tinoda kuona ruoko rwezino. Tinoda kuona ruoko rwemacatchment councils anofalla under zino pakugadzisa dambudziko iri. Uye zvekare tinoda kuonawo hurumende yepamusoro mubhajeti rayo. Vamutulimuve recently vakatura bhajeti ravo rekuti vagadzise nyaya yemvura. Mari yavakapa kumatambudziko ati kutanga nezvazvo inosiririsa zvikuru. Bhajeti rose remabhiriyoni ese wayo 2.7% yebhajeti rese ndoyakangozwa kumvura.
Muzvina bhizinisi vashanda padhamu iri kwenguva yakareba vagari Stafford vaudza Studio 7 kuti kuzara kwejecha mudhamu kuri kukonzerwa nekurimwa kuri kuitwa mumatoro nedzimwe nzvimbo muHarare nenzvimbo dzakatenderedza guta uye zvakakosha kuti zvisaitwe kuti dhamu rechivero risaparare. Vati dhamu iri range rakadzika mamita 20 nemasere asi pari zvino radzika mamita 10 nemasere chete sezvo razara jecha. Nyanzvi munyaya dzemvura dzinoti tsvina yakawanda iri kupinda muLake Shivero iri kukonzerwa nekanzuru yeHarare iyo iri kutadza kugadzirisa mapombi anotakura tsvina. Nyanzvi idzi dzinoti kuendeswa kwetsvina isinakiswa mishonga inozora ukasha hwetsvina munzizi dzakaita seMukuisi neManyame kuri kuwedzerawo kuipa kwemvura yemuLake Shivero. Makore apfuura kanzuru yeHarare yaiwanikwa nematare edzimhosva iine mhosva yekudira sewage muna Mukuisi isina kucheneswa sezvinodiwa nemutemo nyanzvi mukuvakwa kwemaguta dzinoti guta reHarare rakavakirwa panzvimbo isina kunaka sezvo riri munzvimbo inofamba nemvura inopinda muLake Tshwero izvo zvinoita kuti mvura iyi isvibe zvakanyanya pari zvino guta reHarare rinoda mari inosvika mamiriyoni matatu emadhora semari yekutenga mishonga yekuchenesa mvura pamwedzi wega wega. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.